WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi kuri musi wemuvhuro 14 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepeyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ukatarisisa vazhinji vacho havana zvitupa zvekuzvarwa, saka ndorimwe dambudziko.
Sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Marala nengozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana. Restraint yese vanenge pasisina, vanhu vanenge vachingomhorosana, vanhu vanenge vachingohagana, vanhu vanenge vakambandidzirana pamarari. Hazvina kunaka panguva ino.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika.
Kana vaBiden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa kuSupreme Court, sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica, ende inyaya inenge yaita history muBlack History Month.
Mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chake chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rakaumbwa nevechidiki kuti vakurudzirane nokubatsira kunyoresa kuvhota reproject vote 263 rinoti raitarisira kuti Zimbabwe Electoral Commission sekuimbisa kwayakanga yaita veruzhinji ichange ichifamba nevanhu vekuhofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificates pamwe chete nezvitupa zvinoitisa kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuvhota, asi izvi hazvina kuzoitika. Umwe wevakuru vesangano reproject 4263 vaAlan Chupoi vanoti mhosva yekuti vanhu vazhinji vasakwanisa kunyoresa kuvhota vanoipa kuZEC, sezvo yakanga yavimbisa vanhu kuti ichange ichizofamba nevanhu vehofisi yeregistry vanopa vanhu magwaro ekuzvarwa pamwe chete nezvitupa izvo zvinoita kuti vakwanise kunyoresa kuvhota.
Tingada kuti mhuri yeZimbabwe izvizive kuti Zimbabwe Electoral Commission sekupromisa kwainge yakaita gore rapfuura apo vaifanira kunga vachitanga yavanoti mobile voter registration muna December, vakakundikana kuti vange vachiitanga vachipawo zvikonzero zvekuti they were supposed kuti vange vachifamba nevanhu vekuofisi yaregistrar avo vanopa vana zvikwanisiro zvepekuberekeswa ayatinoti mabirth certificates nemanational IDs, uye sekupromisa kwavakaita kuti vachatanga muna February vakakwanisa kunge vanga vachitanga blitzi kungoti dheki iri kufamba munzvimbo dzese maconstituencies anogara vanhu. As I speak right now, vakatanga musi wa 1 February uye vari kupedza musi wa 28 February, ende tiri kuvatarisira kuti vange vachienda munzvimbo dzinokwana kuita 2900 vachibva ipapo zvakapatikanawo zvishoma nekuda kwekuti tanga tichitarisira kuti vanga vachifamba nevanhu vekwaregistra sekupromisa kwavanga vakaita, but vakakwanisa kunga vachikundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vanopa zvitupa zvekuzvarwa kuvana vadiki, because yavanoti vota mobile registration blitz vanenge vachitarisira kuti vange vachirejista vana vaya vachangosvika ma18 years. So ukatarisisa vazhinji vacho avana mzitupa chikusarwa saka ndoimwe dambudziko
pano amunoshora here pane zvirikuitika apa izekere kana kuti iregistrar's office
isusu sekudzwa kwatakaita newe kuzeki pakati takataura mukatarisa magwaro akabudisa yaya tinoti muchirungu secular ravakabudisa kuna December mushure meunga vakundikana kuti vanga vachiita the same voter mobilize voter registration blitz vakati takamirira vanhu vekuma offices a registrar kuti vange vachizofamba nesu kutanga muna February sekutanga wako wakaita muna February tanga taine tarisiro yekuti vachatanga kufamba nevanhu vekwa registrar sekupromisa kwawakaita so dambudziko apa rinongodzoka kuzek on the basis yekuti kana vanga vakakundikana kuti vanga vachifamba nevanhu vekwa registrar sekutaura kwaunga wakaita mumashure kuti takatarisira kuti tinge tichifamba nevanhu vekwa registrar vakanga vangori support kuti vanga vachinyora futi rumwe rugwaro runoadresa mazimbabwe sekupromisa kwatatakaita mugore rapfuura kuti tichatanga kufamba nevanhu vekuma ofisi zvaregistra zvazokundikana because ofisi yekwaregistra yati zvakati 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 so dzacho vanhu vanosara vari pachinzvimbo hwani vanosara vasina maproblems vanosara vachinzwisisa the actual thing chiri kuitika chiri pagraund saka izvozvizvi blemu yese inongodzoka kuzeki asi zeki tainge akwanisa kutiudza kuti ofisi yekwaregistra yaramba yati zvakati that's when pataizodzoka takuti ofisi yekwaregistra ndoine dambudziko pari zvinoizvi tinongodzoka kunenereza zeki because ndo yanga yakativimbisa chinhu chayatadza kuzadzisa tisingazozivawo kuti chii chakatadzisawo vanhu vekuofisi yekwaregistra kuti vanga vachifamba newezeki pavari kunyoresa vanhu kuvhota
avo vange vari umwe wevakuru vesangano reproject vote 263 vaalan chipoi vari parunhare kwamutare nestudio 7 zvichakadaro sangano remagweta rezimbabwe lawyers for human rights rinoti svondo rapera rakanyorera tsamba kuzimbabwe electoral commission richida kuziva huwandu hwevanhu vakapiwa zvitupa kana kuti national identity cards mugwaro kuna sachigaro vezek amai priscilla chigumba zimbabwe lawyers for human rights inoti inoda kuziva huwandu hwevanhu ava mushure mekunge zek yamisa kunyoresa vanoda kuvhota musi wa 24 mbudzi gore rapera ichiti vanhu havana zvitupa mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vanoti sangano ravo rinoda kuona kuti chii chakachinja kubva zuva iri kusvika musi wa 13 ndira 2022 apo zek yakatangazve kunyoresa vanhu kuvhota
zimbabwe lawyers for human rights yakanyora tsamba kune zek inova zimbabwe electoral commission ichikumbirawo kuchema chema kuti tiudzaiwo kuti kubva pamakapa suspension yenyu kana tsamba yenyu yamakanyora muchiti mamira zvokurejista vanhu vangani vakapihwa magwaro kana maid mapasipoti mabirth certificate neregistrar general ndozvavakumbira kubva kuti zeke tiudze ndozvakanyorwa tsamba nemagweta ekodzero
saka vamafunda zeke yakapindura here zeke yakati chiri kwamuri
tsamba iyoyi takamirira response kana kuti minduro inobva kuzeke haisati yauya takamirira kutinzwa kuti vachatiudzaiwo here kuti patakati tambomira paya pane zvakazoitika zvakawanda saka ndozvatakamirira kutinzwa kuti vanhu vangani vakarejistwa neregistry ndokwatakamirira kunzwa nyaya yacho
avo vange vari mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbirai mafunda vari parunhare kuharare nestudio 7 tichienda pamhepo mutauriri wezimbabwe electoral commission amai leticia kazembe vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi masere nevaviri 82 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvinosiyawo wandu wevanhu vafane chirwere ichi munyika yose vachingova pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi manomwe nevana 5374 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nechimwe nemazana matatu ane makumi masere nemumwe 231,381 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane gumi nezvitatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatatu 4,313,783 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mana nezvina nemazana manomwe ane makumi mashanu nevashanu 3,344,755 ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru zvisere nezvitatu zvine mazana maviri nemakumi manomwe nevana 83,274 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi zvichakadero imwe nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti nyaya dzemarali dzava kuitwa nemapato ezvematongerwo enyika idzi zvikuru nebato rezanupf zvinotyisa nekuti misangano iyi inoisa vanhu panjodzi huru yecovid-19 panguva iyo zvunhu zvave kuratidza kuita nani
zvemarali panguva ino yatisati tava neshuwa neumbovo hwokuti chirwere ichi chafamba sei mazuva anoteverayo ndinoona kunge kuchekeresa vanhu
sei masvika pakutaura izvi Dr. Madzorera
marala ane ngozi nokuti vanhu vakawandisa vanoungana restraint yese vanenge pasisina vanhu vanenge vachingomhorosana vanhu vanenge vachingohagana vanhu vanenge vakambandidzirana pamarali hazvina kunaka panguva ino
marali ari kuitwa nezanupf nemamwe mapato ezvamatongerwo enyika anoratidze kuvanhu Dr. Madzorera uye hazvichakonzeri kukwira kweuwandu hwevanhu vanobatwa nechirwere ichi here
panogona kunyuka imwe variant yezvino tichiri pazororo recovid-19 saizvozvi marali waya ndo anozopruva kuve dura rechirwere chopararira chouraya vanhu vakawandisa ngatiregei kurasa kuzvidzora kwedu nemhaka yemabielections ari kuuyaya ngatichengetedzei mitemo yedu yokuavoida masuper spreader events rally isuper spreader event togona kuurayisa vanhu vakawandisa saka ini ndinoona kunge zvisina uchenjeri kuti zanupf itange kuita marali yezvino
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7 nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
pastudio 7 apo muri sei vashamarari vestudio 7 apo inini ndinozwa kurwadziwa kana vana vezimbabwe zviro zvese zvese muchingosora nezvakanaka ko panext door pakaita nyoka achiti nyoka inodaidzirwa makerwani here kuti uya kuno kune chaitita zvisi tindosofamba nemutoro zvakanaka saka kuenda kwavamunangagwa kumozambique handione pane chikonsere chingareketwa sezvo vanonge vichigadzirisa kuti vakomana tibatsiriwo apo hakuna asingazvizivi kuti iwo zimbabwe vase zvayakabatsirwa nemozambique kuti vane zvisununguko ndatenda zvangu ndatenda zvangu mundifarisiriwo dangwe rangu mundifarisiriwo mwana wangu apo ndatenda apo pamatunhu apo
vamukasi vevana mukoma jonga akandimiri nevamwe vose kustudio 7 ndoda hangu kungotsiura mutungamiriri wenyika vaema kusani munangagwa vanotaura kuti hanzi hapana mumwe munhu unotonga zimbabwe nyange akafamba netsoka kubva izvezvi svika asvika kuchina unosvika zimbabwe isati yatongwa nevamwe vanhu
president mnyanga kuhano nye pava jera kuri gama election apana muno nawaada kwa sada kuwanda ni chukunwe usanye pa wana wakundi mkuru itawaye kutimimi muno rikama election doma wenire kwete zopti muno diwana wana muno tunga zichororo wana wana imimi paana zao wana niyo sensamisa ngachile mlombe ini jefu dini kuno mjope
Magasimba iri waba bata nuno kawande sinofara chose and notenda ini ndoda kumbokomenda mashoko a vice president edu vachiwenga and notenda nemanzi avo manzi asina ruvengo mukati manzi anumba anu umberudo mumhuri yeZimbabwe edza uri opposition kana kuti uri ruro party manzi akataura achiwenga manzi akanaka chaizvo zvino kudai mhuri yeZimbabwe kana vatsigiri veZANU-PF mateedza mashoko achiwenga nyika yedu inoenda mberi ngatenda zvangu mufarise vose vashamarari vestudio 7 amen
Makadiko wa Shamara Studio 7 zitando tatapiwa mushere ndiri pano pa Johnny chekutanga ndoda kungureva ngo pane vanhu vanotiwo vamunanga kwavakanaka asi ndichishaya kuti vanoti vakanaka chii nguva zhinji ndotodzwa munhu ari ku South Africa chaidzi vamunanga kwavakanaka saka zvinondishamisa ini kuti munhu kana chiti vamunanga kwavakanaka vamunanga kwavari kugadzira nyika iye ari muno muSouth Africa munhu wacho handizivi kuti munhu akada kurevei kechipiri ndiri kunyatsoshaya inini kuti munhu kana achinounganira munhu akaita samunangagwa achirova maoko tine crisis yematicha asiri kupuwa mari vana havasi kudzidza danho iri rekuti matichers haasi kupuwa mari harisi danho rakanaka matichers vanofanira kupuwa mari inokodzerana nebasa ravo vanhu vakadzidzira basa iri kusvika pachino nechepamusoro chekuti vakapuwa maqualifications ekuti vanofanira kuti vanodzidzisa vana saka naizvozvo vanofanira kuti vapuwe mukoro yavo yakakodzera ini ndiri kumira nematicha
ndoda kutaura pamusoro pekuti zvakatagona vamunangagwa zvokuti hapana opposition haifi yakatonga havo ndiwo manyepo chaiwo chaiwo nyange vamugabe vaingozvitaurawo asi havakabvawana ii changobva chete simba riri muvanhu kana vamunangagwa asimba haribvi mumuromenyu hai simba rinobva muvanhu nyika ndeyevanhu nyika ndeyevana vezimbabwe haisi nyika yenyu nyika haisi yezanhu nyika ndeyevana vezimbabwe inhaka yavo yavakasigwa navasiteguru manje imi mavakuda kutora kuita yenyu kuisa muhomwe zvese zvakaitika izvozvo neva tinoitonga chete nyika iyi president Nelson chamisa vanopinda chete
vamunangagwa vanotaura sekuti vakatsika dombo makumba avo smith waidaro kuti kwasara 1000 years 1975 kuti azopa nyika mablacks asi pafafezi nyika yanga yatotorwa yakuenda kumablacks saka vamunangagwa vasataura sekuti vakatsika buwe kana vakatsika madombo asi papepepe makumba avo hausi umambo ka kupresidendi zvakasiyana neupresidendi chavana vationa vagari pachitoshani ndechii mutavachavari kutiitira zvakapa chatinoona saka vanhu vanofanira kuti vaone kusvinura ndonguva ino yekuti vanhu vachinje leadership iripo yezanupiri kusi leadership itsva ine maonere matsva nezvino zvitsva kana iyi leadership iyi igara iripo zvona kuti tatofa
Hello pastudio 7 ana mukoma jonga makadiko mose nevamwe ndiri kuno kusouth africa ndinoti triple c ndo yedu hakuna kumwe kwatinoenda ndokwatakatotarisira ukoko ZANU-PF ngaimbomira zvayo hapana chaida ndatenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Mutambo weAmerican football uchangopera kutambwa pakati pechikwata cheCincinnati Bengals ne Los Angeles Rams. Los Angeles Rams yasimudza mukombe we Super Bowl 2022 nezvibodzwa 23-20. Tabata chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa kuti atiudze zvaitika. Brian, chii zvaitika? Tiudzewo zvawaona.
Mutambo Super Bowl watambwa zvawo kuti papatsina atinoti ma big plays between United Bengals and Los Angeles Rams. It was a close game. Winner by 23-20. But I now my big plays are not to run at it now. Why pass my big plays? Because the team Rams, my injuries. Two of their best receivers were acquired. Then the quarterback acquired Angus Remobile, so Harris Moita. And also, my throws is known to throw my big throws are accurate, my long throws. But my throws, there were no throws, because Angus Shyam, one receiver, my throws, I just said
saka ma big players aya bangu shaika. Ku vatambi nevanhu vei Los Angeles unorevei mukombe uyu?
Super Bowl zvinoreva kuti team ya ndiyo champion yemutambo unonzi National Football League NFL in the whole world. Zvinoreva kuti ndo number one vawina championship. Is the Ravuti indoor the best team Mugore Ravuti 2022?
Ko Cincinnati Bengals, Chavataza Chi, Kutiva Ruse, Mtamboyo.
My statistics, I'd not see my odds, Eku winner. Anga Gara are against them from the beginning. Our Nautas Rongs, Vangavata winner, Mtamboyo. Nina, lack of experience. Quarterback Wawo. It was second year Molik. Kesi yake ana utamba ma games aka akawanda kangu tamba few games aju fakwara. Sare kangu ti ndora kari like first year kwa kutamba ma games. Acho S akakwana. That's number one. Number two, my players acho even Belgos. Vasi wa diki kama kore. It's a young team. Ina ma new players. Tika tarisa Rams. You don't need to send my players Anga Atombo in the Super Bowl championship. And also quarterback Wawo Anga in 11 years Atamba Muliki. Saka Tengangoti experience Yagara Yanga is going to enjoy and get better than the youth. Because of lack of experience. But Tengangoti Rams Yanga is going to need more experience. Anigati was cute but lack of experience.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvemitambo Brian Msekiwa ari parunhare muMaryland neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vatarisana nenguva yokuzadzikisa chivimbiso chavakaita pavaitsvaga rutsigiro kuti vave mutungamiri weAmerica. VaBiden vakavimbisa kuti kana vakava mutungamiri weAmerica vachadoma munhukadzi wechitema wekutanga kuti ave jaji mudare guru reSupreme Court. Pane vanhukadzi vechitema vakawanda vanokodzera, asi pane vatatu vari kunyanya kutaurwa nezvavo. Tabata Gweta vachishandira mudunhu reTexas vaKenneth Masie, tikatanga nekuvabvunza kuti ruzhinji rwevanhu muAmerica runofungei pamusoro penyaya yokudomwa kwemudzimai wechitema wekutanga kuti ave jaji weSupreme Court yeAmerica.
Vanhu vakawanda vari kusiyana siyana mafungiro nenyaya iyi yokudomwa kwemunhu wechikadzi uyezve ari wechitema. Vakawanda vacho vari kutaura vari kutambira nemufaro chiitiko ichi kuti chakaitika at least zvinenge zvaisawo benji ratingati Supreme Court uremu hwokuti at least ringe rane equal representation yevanhu vese veganda, uyezve inenge yasumudzira vakadzi vechitema muno muAmerica kuti vanokwanisa kuitawo majaji edare guru renyika inoyi.
chigaro ichi chaka muka sei uye vanukadzi vechitema vangani vanonzi vanokodzera kutora chigaro ichi.
Pare zvino panokwasa kungodomwa mumwe chete one toza kuti vabheya vaka resigna and zvakabva zvaisa an opportunity yokuti padomwe munhu mumwe chete zvake muno muAmerica yese kuti aite judge we Supreme Court and munhu anokwasa kungodoma izvi ndi va President Biden but munhu anenge adoma anofanirwa kuzokonfirma Senate uko kunova kuri mangange ma Republicans nema Democrats
vanokodzera kudomwa vakawanda sei uye vamwe vavo ndivanani
vanhu vanokwanisa kudomwa nava Biden iko zvino vakati wande but pane vakadzi vechitema vari kunyanya kutaurwa nezvavo mumabepa nawo and uyezve mumatingati mastacles ava Mr. Biden achinzi kuda ndiye anokwanisa kudomwa but vaviri ava vanopfurikidza Justice Michelle Childs avo vari ku US District of South Carolina ava vakadomwa na Obama muna 2019 kozoti va Justice Ketanji Brown Jackson avo vari ku US Court of Appeals yeku DC avo vari kunzi ndivo vanga vari favorite kuva vari pamusoro pe list yava Biden pakanzi pava nevakanzi ku Supreme Court but mazuva ano vanhu vari kunyanyotaura nezva Justice Michelle Childs vachinzi kuda ndivo vangave next Supreme Court Justice womuAmerica ari mukadzi wechitema asi vakawanda vane yatingati mareservations pamusoro pava Justice Michelle Childs vachiti vakamboshandawo vachiri gweta vachishanda nemagweta ai defender varidzi vemakambani vachimbunyikidza kodzero dzevashandi saka kuri kunzi bench reSupreme Court haisi nguva yokuinza vanhu vanosapotana nemakambani mahombe but vanhu vanonyanyorerekera kuvashandi saka vari kupokana nekusumudzirwa kwa Justice Michelle Childs vari kutaurawo izvozvo kuti kuda mafungirawo anogona ari mafungiro ekuda tingati kudefenda kana kusada kunyanyopokana nemakambani mahombe ayo anoti amwe acho anombunyikidza kodzero dzevanhu
vamasiye vari kunyanya kushora Judge Michelle Childs ndivanani
kupokana kuri kubva kuna anonzi ma progressives and kuri kuita kuchiita senge kuri kupesanawo bichara pakuti ndivo vanhu vanova vachifanirwa kufarira kuti pakuitawo mudzimai uyezve ane ganda richitema ku Supreme Court but nyaya dzakutagwa dzenhoroondo yavo vari gweta ndidzo dzakuita zvichimbopesana zvichivhiringidzawo vanhu
zvakakosha sei kuti va Biden vadome mudzimai wechitema kuva judge ku Supreme Court
ayo maitiro akakosha pakuti kana va Biden vakaenderera mberi nokusumudzira madzimai echitema vachivaisa ku Supreme Court sezvanambotaura kuti inenge yaita history muno muAmerica and inyaya inenge yaita history mu Black History Month zvokuti vanhu vakawanda vanofara and vanhu vakawanda vanotanga kuona matare edzimosva eku Supreme Court neamo maonero ekuti kwekwane yatingati diversity ku Supreme Court
avo vange vari nyanzvi munezvi mutemo vaKenneth Masiye vari parunare ku Texas ne Studio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi sangano reproject vote 263 rinoshora Zimbabwe Electoral Commission pakufamba kwayo isina vanhu vanopa vanhu zvitupa kuti vakwanise kunyoresa kuvhota imwe nyanzvi mune zveutano inoshora kuitwa kwemisangano nemapato ezvematongerwo enyika kana kuti marali panguva iyo COVID-19 ichiri kunetsa munyika mutungamiri weAmerica atarisana nekuzadzikisa chivimbiso chavo chekudoma mudzimai wechitema wekutanga kudare reSupreme Court tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.